dzakakura dzakawanda dzine vanhu vasiri kuteedzera madanho aya atinogara tichitaura ekudzivirira COVID-19. Kushandiswa kwemamasiki kwakaderera zvikuru kune nzvimbo dziri kuungana vanhu kumamaketsi ukowo. Kumasupamaketsi vanhu vanongopfekera masiki kuti apinde atenge zvinhu. Zvifambiso zviri kushandiswa zvakasiyana siyana, makombi kana mabhazi, tiri kuona kuderera kwekushandiswa kwemamasiki ikoko. Tiri kuona zvakare pasina kuchengeteka kweprevention measure iya yekushambidza maoko kana hand sanitizing vanhu vasati vasvika panzvimbo dzavanoungana. Uye tichiri kungoona vanhu vachifamba famba, nekudaro tinoda kuti vanhu vafambe kana paine chavapresa kuti vafambe, kana pasina vagare kudzimba dzavo. Chechipiri, tine vanhu vazhinji vachiri kudzoka zvakare kumusha kuno kuZimbabwe vachibva kunyika dzakasiyana siyana kusanganisa South Africa, Botswana nedzimwe nyika dziri mhiri. Uko kuri kuitika yatakanzwa kuti second wave yemakesi zvayo. Saka tichiri kungodzvera vanhu ivavo tichiona vaine SARS-CoV-2. Saka rimwe dambudziko ratichinaro.
Tiri kuonawo kuti dambudziko iri reCOVID-19 rapindawo muzvikoro. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iroro muzvikoro?
Tiri kuona zvikoro zvichivhurwa. Inzvimbo dzinoungana vana vabva kwakasiyana siyana. Kana pava pachikoro taakuda kuti panopinda vana ivavo munzvimbo yekudzidza ngavascreenwe temperature. Toziva kuti hapana auya aine temperature yakatokwira. Nzvimbo dzavanodzidzira ngadzishambidzwe nguva nenguva. Saka izvozvo zvinobatsira kudzikisa kana kutopodza zvachose mikana yekuti vanhu vabatire utachiona munzvimbo dzekuungana idzodzidzi. Kumachechi uko ngatiobsevei kuti kana zvanzi 50 toti vanhu 50, kana zvanzi 100 toti vanhu 100. Asi hazvirevi kuti uchingopinda munzvimbo diki vachiita chitsokotsoko. Ngavapinde nzvimbo yakafanira inovabvumira zvakare kuita 1 meter pakati pemumwe nemumwe. Toita sevhisi yedu muchidimbu, hatichaswerera kana kurarira. Uye kuimba kwoitwa kushoma shoma nekuti iwayo ndovatinoti matransmission amplification events. Zvimwe chete zvemiparu tinoda kuchengetedza hama yedu zvine ruremekedzo rwakafanira, asi zvisingazosiye vamwe vashanu kana vachanhatu vachiteera mufidi iyeye. Nekudaro ngatilimitei zvakare nguva yatichaungana.
Matanho amungakurudzira kuti veruzhinji vatevere pari zvino ndeapi?
Sekutaura kwandaita matanho ekudzivirira SARS-CoV-2, kugeza maoko ako nguva nenguva kana kushandisa alcohol based sanitizer, kupfeka masiki inovhara mhuno nemuromo kana uri panzvimbo ine vamwe vanhu vasiri vaunogara navo, kugara 1 meter kana kudarika yatinoti social distancing, uye kulimita kufamba kana pasina zvauri kufambira. Matanho atinoonera pasi tichifunga kuti zvinhu zvisina maturo, asi ndiwo atinoti kupublic health simple but very effective public health measures dzekudzivirira utachiona uhwu hunozotipinza muchirwere cheCOVID-19. Saka tinoda kuramba tichisimbisisa mapreventive measures iwayo.